A very good evening, Zimbabwe. This is Life Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Friday, September the 13th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight we are continuing to talk about the controversy surrounding the legacy of the former president, Robert Gabriel Mugabe.
If you want to contribute, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318.
And we are also live streaming on all our Facebook pages. Please visit us on VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. And we will also be live on our websites at www.voashona.com. www.voandebele.com as well as www.voazimbabwe.com and join in the conversation.
Controversy continues over the burial of former President Robert Mugabe, with the family now saying definitively that he will be buried at the National Heroes Acre probably after 1 month.
Yes, and Tunga, this seems to be, you know, a script that nobody would have told would happen. We hear hour after hour, there's, you know, a press conference that has been called. But we just saw, like you said, Leo Mugabe, the family spokesman, coming out and saying that, yes, we understand we have a video of Leo Mugabe. Let's take a listen to what he had to say earlier on.
The family has pronounced that former president is going to be buried at the National Heroes Acre. The actual function will happen on Sunday. That function is to do with the normal government function, where they do the 21-gun salute and so forth. Thereafter, he'll be taken away to be buried later at the Heroes Acre once the works that are required by the traditional leaders have been done and they are complete, then you'll be buried at a private function later on.
That was Leo Mugabe addressing reporters there earlier, but in his latest press conference this evening around 6 o'clock at Blue Roof, Mr. Mugabe seemed to suggest that the mock burial at the Heroes Acre on Sunday has been cancelled. He also said that the body will be carried to Zwimba on Sunday for a traditional funeral program where members of the family and the area will be given an opportunity to pay their respects. Then the body will be flown back to Harare, where it will wait for a proper structure to be built at the National Heroes Acre. And Mr. Leo Mugabe said that structure is expected to be complete in 30 days, meaning that Mr. Mugabe could be buried only after 1 month.
Yes, Ntunga, and we are actually continuing to get in touch with Mr. Leo Mugabe so that he can update us, because things seem to be changing hour after hour. But as it stands, he had just issued a statement to Associated Press and other media where he, like Tunga said, said that there is going to be some kind of structure built, and after 30 days, then the former president, Robert Mugabe, will be laid to rest. But the mystery still surrounds what happens on Sunday. So we are still waiting, and we're still trying to get hold of Mr. Mugabe to get the latest of what's coming out from the Blue Roof. Ntunga.
Yebo, kunjalo mavela silichona njani makhaya. Lamhlanje ku-Live Talk siqhubeka ngodaba lukamnumzana Robert Mugabe, yena ubhubhele kwele Singapore ngeviki edluleyo ngolwesihlanu. Siyazi bekulokudoniselana phakathi komteni wakhe lohulumende. Abakahulumende bebesithi kumele abekwe National Heroes Acre, kanti amanye amalunga omteni wakhe ebesithi cha uMugabe wathi ufuna ukubekwa emzini wakibo, ngakho kumele intando yakhe ihlonitshwe. Isikhulume li semuli yakomgabe umnumzana Leo Mgabe kunsukana ezedluleyo ube chona ekhuluma lentathelo izindaba esipha iupdate ekhuluma lokho akhulume lokho akhulume lokho akhulume lokho kodwa simbonile namhlanje ntambama ngama 6 o'clock konapho ekhuluma ese Blue Roof esithi yena hayi kukhanyange sonto akusoze kube kusaba lokubuthana eHeroes Acre. Isidumbu sikaMgabe sizahanjiswa kozimba ngalelo langa ngesonto. Then lapho sizaphenduka khona sizamelela okunye okuyi-structure lapho sizafakwa khona lapho azancetshwa khona uMgabe National Heroes Acre. Uthi uLeo Mgabe leso structure sizaphela ukwakhiwa ngemva kwenyanga 30 days okuthi kubana uMgabe uza vekwa kuphela sokwedlule leso sikhathi 30 days i-structure leso sakhiwe yilo udaba isingalo lamhlanje Marvelous.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tiri kuenderera mberi nekutarisa nhoroondo yeupenyu hwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Gabriel Mugabe avo vakatisiya nemusi wechishanu chapfuura. Tiri kutarisa isu zvatiri kuona zviri kuitika pamusoro pe atingati makakatanwa here kana kuti titi chii hatisi kunyatsoziva nekuti tiri kunzwa tanzwa muzukuru wavaMugabe vaLeo Mugabe vachizivisa ivo vatori venhau manheru ano kuti zvanga zvakarongwa kuti vaMugabe vawanikwe ivo vachiendeswa kuHeroes Acre nemusi wesvondo zvichamboti miswei kunyangwe zvavo vachazoendeswa kuHeroes Acre asi pari kunzi pachatora nguva inokwana iyo mwedzi pachivakwa chivakwa chekuti vaMugabe vazowanikwa vachiradzikwa asi hasati zvazivikanwa kuti zvichafamba sei. Saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura ipo pano nhasi taona veruzhinji vachibuda vachienda kuRufaro Stadium kunoonekana nemutumbi wavaMugabe uyezve mangwana makurukota anobva kune dzimwe nyika muAfrica nekuchamhembe cheAfrica nekumwewo vari kutarisirwa munyika. Asi mubvunzo mukuru ndewekuti chii chichaitika nemusi wesvondo? Tine mutori wedu wenhau ari muHarare pari zvino. Hello Blessing.
Hello Mavila.
Aiwa tinoziva Blessing kuti pari zvino waneta wanga uchiswera uchifamba wambokwira nekudzika asi tipewo mamiriro akaita zvinhu pari zvino pamusoro pezviri kuitika panyaya yavaMugabe.
Zviri kuitika ndezvekuti pane mashoko akawanda ari kupesana panyaya iyi nekuti muri kuonawo kuti vaLeo Mugabe nhasi vari kuti vakataura zvimwe mangwana vachitaura zvimwe zvekuti vakawanda havachanyatsozive kuti zviri kufamba sei. Asi chandingataure panyaya iyi ndeyekuti kutomirira zvaazve zuva nezuva hatingaziva kuti mangwana zvinenge zvichifamba sei. Zviri nani kutomirira zuva racho kuona kuti urongwa hunenge huripo hwaitwa here sematsaurirwo azviri kuitwa.
Taona nhasi wanga uri kuRufaro Stadium kwafamba sei ikoko?
Kwanga kuine vanhu vakawanda zvikuru vauya vachiva kuzoonekana nemutumbi wavaMugabe. Kwanga kuine mhuri yavo, vana vavo, asi mudzimai wavo amai Grace Mugabe havana kuuya, vari kunzi asi vamboonekwa kumarinda eNational Heroes Acre. Asi vanhu vauya vakawanda zvikuru, vamwe vanga vachichema chema kuti nemamiriro aaita zvinhu munyaya dzezveupfumi vari kuona sekuti nguva yavaMugabe yanga iri nani, vachiimba dzimbo dzekuti makasiya chingwa chiri dhora iko zvino chakuma 7-8 dollars iko zvakadaro daro. Asiwo vamwe vanga vachitiwo vanenge vakasiya nyika iri parumana nzombe munyaya dzezveupfumi, vachitiwo vanenge vainetsananetsana zvakawanda zvakanyanya nedzimwe nyika dzekudzoko.
Blessing Mr. Mugabe, Leo called you a clever guy yesterday. Yes. And this is what he said this evening addressing journalists at the Blue Roof. He said, and I quote, "The government, the chiefs, the traditional leaders went to the Heroes Acre. They showed each other where President Mugabe is going to be buried. And that place will take about 30 days to complete." What are people saying about all this, controversy regarding where and when Mugabe will be laid to rest?
Of course, I understand that now they are saying that there is a place at the hilltop at the Heroes Acre that is reserved for President. We never heard about that. So my sources are telling me that they might actually be building a mausoleum. Whether Mr. Mugabe will be buried there or whether it will just be an empty one just to honor him, or we don't know. Like I said, with what is happening about this burial, we just have to play it by the ear. But of course, also on the issue of fake days, some sources close to the similar merely said that his body was prepared to last for 30 days, not that the mausoleum will be built for 30 days, because I think the family wanted to take him right around the country to all the provinces. But it was in conflict with the government program whereby they are bringing like all the provinces to Rufaro. Yesterday they brought in 5 provinces. Today it was another 5, something like that. So the program seemed to be clashing. This is why there's also this confusion.
Mukoma Blessing makwanisa here kuwanikwa muchiona kana kuonekedzana na vamugabe tipewo zvamasangana nazvo zvazvakamira sei
hongu ndakwanisa kupfuura napo mutumbi wavo vanga vari mu casket pakavharwa pamusoro neglass saka vakawanda vanga vachingopfuura nepo vadiki vakuru vanhu vakawanda zvikuru vanga vachiuya iko kunhandare yerufaro asi nhasi zvinenge zvazvakatirongekei kwauya mapurisa akawanda zvikuru kudarika zvakaitika nezuro zvakazopa kuti vamwe vanhu vapedzisiri vakuvara
tinoona zvakare sekutaura kwauri kuita kuti nezuro pakaitika kutsikana nezvimwe zvakadaro sei iyezvino tiri kuona vechidiki vachibvumidzwa kuuya kuzoona mitumbi yevanenge vatisiya zvaiitika here kudhara izvi
ndinoona sekuti zvinongoenderana nemhuri vamwe vanoda kuti vana vaone vamwe havadi kuti vaone saka zvinenge zviri kuvabereki kunyanya kare zvinongopa chivanhu vamwe vaiti vana havaone asi mazuva ano andofunga kuda seukuru wacho runenge rwanyanya rekuti zvinenge zvisasakoshesa
aiwa tisati uchienda zvako titaurirawo kuti urongwa hwamangwana hwakamira sei
Mangwana sekutarisirwa kuti kuri kuuya iko vatungamiri venyika gumi neimwe chete sematauriro avamunangagwa nevamwewo vakambotungamira nyika vatungamiri variko vatandwa vari kuuya vanosanganisa pauhuru kenyatta vekukenya vapeter muparika vekumalawi vachisekebi vekudrc kuchitiwo vaedgar lungu vekuzambia vasiru ramaposa vekusouth africa nevamwe kuchizotiwo Iran ichatumira mumiririri nechina pamwe necuba uye parutarisirwawo vamwe vaimbova vatungamiri venyika kusanganisira vana kohamba kuti vauye kunational sport stadium ikoko vana Kenneth Kaunda vanova vanga vari shamwari yavo yepedyo vachauyawo vadi vasimbisano vekumozambique ndo vamwe vari kutarisirwawo mangwana
aiwa tinokutenda chaizvo Blessing
tatawaona stable genius the Blessing Zulu thank you Blessing tichakubata mangwana
thank you so much mchungai marvelous
okay you have a good night
ngu Blessing Zulu aitatelisa ndaba yetu eseharare ubekhuluma ke lapho ngakubone lamhlanje ngoba bekugcwele abantu enkundleni yeRufaro Stadium njengayizolo besiyabona isidumbu sikaMgabe bemvalelisa izolo kube lokunyathelana bagxobana abantu abanye bagcina belimala abanye bafeyinta kanti ke namhlanje hayi kukhanya bekule order kancane ngoba kasizwanga kukhulunywa ngokunyathelana kwabantu okube khona ngichilo ukubana istory lesi udaba lolu luyatshintshatshintsha uLeo Mugabe lamhlanje utsho lokhu kusasa uyavuka ekhuluma okunye esilakho lamhlanje akukhulume ngalintambama ngokokuthi hhayi ngempela bavumelene njengomdeni ukuthi uMugabe sizabekwa yi-National Heroes Acre Ganti ke uthi kule structure kuthiwa yi mausoleum esimele sakhiwe Heroes Acre konapho kuchikomo lapho umgabe aza vekwa khona kodwa uthi yena bathe leso structure leyo ndawo iza kuba isilungile kuphela ngemva kwenyanga 30 days kodwa lizwile intathele izindaba yethu uBlessing Zulu echasisa la ukuthi hayi ngokuzwa kwakhe kuthiwa umzimba kamgabe okwamanje bawucombacombile bawulungisile ukuthi hayi ungaba usalungile ungakuwonakali phakathi kwenyanga elandelayo 30 days so okuyikho kasikwazi khonapho ukuthi kuphi ngabe uLeo istory sakhe besingatshintshatshintshe emalangeni wonke la adluleyo besiyahamba ngakutshoyo kodwa hayi okwamanje singathi liza sikhethela lani eli ingakukholwa khonapho ukubana yikuphi ukuthi uzancwatshwa ngemva kwenyanga kumbe okukhulunywa intathela izindaba yethu ekuzwayo lakho yikho yini mavyanzi tineva tereri
aiware keitende panare hallo kola
hallo makadineyo
aiwa tiri wadi tiritaura nani uyezve muri kupi
ndinonzi zvidzairo zvidzo ndiri kutaura ndiri kucolumbus ohio muno muusa
aiwa taura itinzwe varuzvidzo
ndiri kunzwa kurwadzikana chaizvo nezviri kuitika vanhu havasi kuona kuti confusion iri paya ndekuconfusion yakanga iripo nyange vakuru vavo vachiripo because hazvina kana direction maonero atiri kuzviita because zvinhu zvokuti kana munhu wakaronga upenyu hwako uyezve wakaronga magariro ako zvinhu zvingada zvakato I know that you cannot plan or far plan, but as a government, when they are going to run out of things, they are going to say, "We need to get out of this." But as we are talking about expenses, the people who are far away, that are going to be which is very bad.
Asika varizvidzo.
That one, kukwane 1 month when we are far away. I know that. Kune inonzi funeral kozoita inonzi burial ESA process ye funeral iyoyo kozoita death i process yenhingirini so munhu unganofira kusingapo uya uzogara futi 1 month munyika usati wavigwa zvinoita izvozvo
varuzvidzo tinoona kuti vamugabe vakabva pachigaro zvanga zvisina zvavanga vasina kutarisira hamusi kufungo here kuti pamwe apa ingange iri mhuri iri kuda kuti vaone kuti chii chingaitike pamwedzi iwoyo munyaya dzezvevamwe hama dzavo dziri kunze kwenyika nezvimwe zvakadaro
batika matongerwo enyika akupinda pafuneral sei ndozvimwe zvinotinetsa kuti zvematongerwo enyika hazvifanira kupinda pafuneral munhu kana achinge ashaya toziva kuti the next thing kuviko kwake but kuvigwa kwomunhu mukuru uyu kwaakutonetsa
asi hanzi vachiri kugadzira ka mausoleum apo pavachavigwa hanzi ndiyo ichatora nguva
so that will take a month
according to Leo Mugabe the nephew yes
very unfortunate even a big house cannot take a month to build maonero atinoita kuti if the all things are there cement chii zvese zviripo it cannot take a month under normal circumstances
inenge iri imba yakakura sei mugoma isingatori a month
imi imba ine 4 room house iri kutora 3 weeks kuvaka kuHarare kuko mabuilder aripo kuzozi this thing will take a month
3 weeks ndio 4 months yacho ka panenge masara 1 week chete
I'm talking of a big house not a grave ringatore 1 month kuvakwa sure
but it's an important structure it's not an ordinary grave
ndikuona kuvanhu kwandiri kuita ndekuti pakuita fanika pane confusion pakuita infact panitori ne confusion ndomaonera andiri kuitawo ini as an individual not ndichirepresenta anyone kana kuti a group of people there is confusion here
Aiwa mashoko makuku tutinokutenda iva Ruzvidzo regai titore mumwe ekora
watino. Ruzvidzo yakhulumisa ndebele.
Mina ni atoba doba nkuluni ni azwa kupela.
Okay, hai siyabonga Ruzvidzo.
Aiwa tinotenda varuzvidzo regai titore vamwe kola vakamira pari zvino. Hello kola.
Hello, this is Mavhe Mavadi.
Aiwa tiri kutaura nani uye zve muri kupi?
Muri kutaura na Joshua Gurure ndiri ku East London, South Africa.
Taurai tinzwi.
Inini pamaonero angu panhau iri kuitika iyi, the Mugabe families, I can say in another way, they are very clever. In a way, yekuti iyo they are playing a game inotaura nevarungu yavanzi pretend to be a fool, to fool a fool. Muka tarisa panhau dzese matauriro ari kuitwa naLeo Mugabe aya. Vakambotanga achiti nezuro munhu achanovigwa kwazvimba. Vakazonge achiti handina kudaro, handina kukuzivisai, takangoti chaenda kwazvimba chete for board viewing. Nhasi futi vakati no, akuvigwa kuHeroes. Vakazobuda mamwe mashokoudza no, kuHeroes kuchaenda empty box. Saka nawo papo ndipo zvichatora mwedzi. Hatisi kuziva kuti pamwe vasarudza nzvimbo iri padombo here yekunzi pamwe pachacherwa kubva padombo, like maybe zvakaitwa CC John Rhodes kunzi akavigwa padombo pamwe zvichatora mwedzi kuti pacherwe. But of which mukatarisa from another angle yavari kumira nayo yekunzi currently vamugabe ndi chief. Panovigwa chief apa zvinhu zvinoitwa secret. I remember from kumusha area yandinobva.
Munobva kupi?
Chief wekwedu akapa.
Munobva kupi?
Pa area yandinobva kukunana Karo iko.
Ehe, kunhu zvinofamba
sei? Tina chief akafa. Chief akatonzi, paakafa akatonzi aenda kunovigwa. But surprisingly, pane vanhu vakatozomutswa usiku. Few people vakazomutswa usiku neveukama umambo iyoyo vachinzi hande munovidza mambo. Mambo akazovigwa usiku. So we might wait pachinzi 30 days ndopachavigwa Mugabe, but surprising anenge atovigwa kare. Even pakunzi zvoni akafa musi weFriday. You might not know kuti maybe akatofa 3 weeks ago or something like that, but it's not something that zvinongoitika obva waannounce immediately kuti munhu afa. Munhu anenge ari munhu mukuru akadaro haannounce immediately. And vanhu vaive vanoamene patakura tingonzwa kunzi vanoomeswa vanoita sei. Saka akafa musi weFriday kwakutoomeswa the following Wednesday kwakutounzwa kumusha. Saka hazvinhu zvisinganzwisisike kuti zviri kufamba sei. But kutarisa backwards kubva panhau yekupu iyi yakaitika, mashoko aripo ekuti haana kuregerera vana vamunangagwa. Saka at the same time family iyoyo kana akasiya atiye haasi kuda kuvigwa naivo. That's why you get to see kuti pamwe parikuita kunge pawirirana mugovernment, pobuda mamwe mashoko ekunzi havana kuwirirana. Saka hazvimbofi zvakaitika kunzi vachavatendera kuti vaite presiding over that funeral. Saka it's just a matter yekuti pamwe vachaita presiding over empty coffin.
Aiwa tinokutendai chaizvo, mukoma Joshua muve nezuva rakanaka.
Ndotenda sisimasi.
It's
25 minutes past 8 o'clock in Zimbabwe and 25 after 2 o'clock here in Washington. This is Studio 7 Live Talk, and tonight we are talking about the controversy surrounding the burial of former President Robert Mugabe, who died in Singapore last week. Sitate umlaleli ecingweni uThabani. Kunjani mnumzana?
Yo makabi yenyu.
Ndiripo hedu ndivaThabani here apa.
NdiThabani kubhinga.
Kubhinga kwakamira sei kubhinga?
Hau binga kuri nani?
Mhm, ndipe ofungwa dzenyu.
Aiwa ile so tuto shamisika kuti kuzvakuitika kuvakuru kuchii.
Mhm.
Ya tuto shamisika kuti ku munhu angagara umwezi era asina kumbovigwa kuchishu kumbovigwa tuto shamisika kuti ku a zvizvakuitika kuvaroda kuita sei vakuru kumusoro.
Mhm. Izwi rakasvika kubhinga rini?
Ah, rakasvika musi Friday.
Mhm. Vanhu vari ikoko
kuti vamugade vashati kati sezuva vashani so tanga tichochema nevamugade kuti hazva vakatiitira kuno kubhinga hapana chakamboita kana.
Mhm.
Vanhu vakamborowa na 2008 vachitorowa vachitopondewa kuno kuti saka kana vatofawo zvinenge zvatoita nani saka tazvishandisika kuti uko mukuru wacho kuvigwa kwacho futi kwakutogarawo mwedzi kuchizvi kutoitika.
Mhm. Aiwa mashoko makuku tu
vamwe mukulume.
Ya siyazama ukukhuluma siyakhuluma.
Nakhuluma.
Wathi nebhinga ngokuchona ukamtana.
Ala phe bhinga balombeni inibone iminenya kukhulu ukuthi hayi ungave njobe sichonire vele hasi u right ingenye izinto ziyaba ziyaba right.
Ziyaba. Ziyaba right njalo. Ubengase nguye umongameli phela. Ubele affecta njani umgabe ngoba bamgenqula ubengasekho embusweni ubele iphambanisa njani?
Of course ngoba umgabe uchiye umunye umuntu lapho sesibusayo umuntu wangkhona la futhi ngayi bayafanana ukwenza izinto zabo bazenza ziyafanana.
Mhm.
So uchiye sefundisile umunye umuntu izinto abezenzayo kathi ezidlulileyo.
Yeba kithi wena uzamkhumbula ngani kahle kahle kungaba emsebenzi emihle kungaba ngemibi?
Ukukhumbula kwamugabe ukuthi mina esikhathi mina ngirandi isikolo asafunda singabhadalanga ama-school fees.
Mhm.
So lapho ngiyabe simkhumbula sinyuthi umgabe wasiyeli ifunde ngani ngono lijani.
Mhm. Okubi ke ozamkhumbula ngakho nxa kukhona?
Ukubi kunenya kakhulu ukuthi lapha 2008 lapha sachaye dinga lapha sichayelwe ukuthi sina sivoteri MDC.
Yeba kithi.
So lapha hayi dinga zero umgaba kwamfuni lalaba ebachire bona ukuthi babuse umbuso lo zere lapha dinga sifuna.
Ye madoda hayi no kulungile siyabonga Thabani sibonge sakobani.
Mwinde.
Mwinde. Siyabonga mnene Mwinde.
Regeti vaverengere pane vanyora comment mkoma na previous Vaudmia Chakarisa hanzi caller from Binga havarovimbwa vakaviga mpinyi hanzi aiwa caller from Binga vari kubva vataura zviri pamoyo pavo vafadzwa nezviri kuita caller ava. Vadi
gatai nje fihlu mpinyi uhle ilande vele straight.
Mhm.
Mhm, sithatha omunye njalo umlaleli umthokozise. Kunjani mnumzane?
Ngiyaphila ndinganga.
Ya siyaphila. Yehlisa iradio yakho siyayizwa ngapi yasiphambanisa kancane.
Right. Yabonga.
Mhm, usixhuma ngapi wenda?
Hayi sekala yo ekhlapi.
Kutichi.
Ya kutishi.
Hayi kwakanaka. Kusiphi imbono yakho?
Hayi wokarantana nje ukuthi sina siyakhala labe muntu samgabe labe Zimbabwe ngijikelele abafowethu labo dadethu. Hayi silahleke okuningi nje kaume esikulibale ukufa yikufa akulanje singayeni.
Mhm, utho abesoneni bathi afanaka utho kubi ma kungakhulunywa umuntu makakhunjulwe ngokuhle nxa esejonile.
Ya kubingakhubula abantu kodwana ushintshi lutho umuntu sehambile sekumele simkhulu yalale ngokuthula kuthiwa rest in peace.
Mhm, kuyini wena ozamkhumbula ngakho?
Ukuthi nje ube ngumuntu wamabala afemu ukuthi uma engavele atsho lokhu kuchilo.
Ye madoda.
but in the Usmanis, I would say, which is one of them born of the government, Lavia Muliga, former president, Asmaris, Akud, Kurunkiano.
Kota, now Montulano, Montanoga Piggy, so Utunga Chuluto, Uchile, into saying con Yonaleum Togos is Moguanaguak. Ngoba kwesinye isikhathi okuchiloyo kuyabe kungayisiko uyaburo.
Yeah, kuba umntu wethu at times ku leadership kuyakumele uemploy ama decision tactics. At times kumele kube umuntu othona yawe autocratic leader, decide and is complete your time. Ngabe umuntu uyakufikisa. I democracy angihambi one kaba le problem kumele uemploy these uthathe lokho awubambe lokho and then
yebo hayi siyabonga mnumzana ongena kuhlela
hayi la ngiyabonga kakhulu
nazini emtereri ya democracy inonetsa at times unofanda kana uri panyanga unofanda kushanisa ma different tactics zviya zvekuti at times ukati izvi ndizvozvo zvinofanira kutedzwa
saka vari kuti vari kuwirirana nezviri kuitika
hanzi aiwa vamugave vanga vasiri perfect hawasi afanaka saka
aiwa tinochingamidza vese vari palive feed yedu tina Blessing Tsvanhu ari kuti ndifonereiwo kani please Blessing tumira namba dzako makaisa zvakare code namba yenyu tikokufonerai kudzaisa maita anzi ndifonerei ndobvaisa namba yake aiwa tichakufonera top fan yedu emiwe kwamazadzi hanzi asi iri kuvakwa nemunhu one chete here ari kubvunza museum yataurwa iyi ntunga kuti ichatora mwedzi ichivakwa top fan yedu Will Sweeney ari kuti kola as a point ari kutaura ndofunga kola vaya vekubhinga ndichaziva clever tom ari kuti please call me ndobva aisa namba dzake handsen shepherd muswere aisa namba anzi please call me patience mulalamabi ari kuti kola has a point previous ndiwandamboverenga chakarisa ari kuti kola from bhinga he has a point havarovi mpinyi vakaviga Inoki Mufuka ari kuti please call ndiri kuno ku South Africa aiwa tiri kukufonerai vabva vaisa nenamba dzavo uyezve kune avo vachangobva kupinda muchirongwa tiri kuenderera mberi tichikurukura pamusoro penhoroondo yeupenyu hwava Robert Gabriel Mugabe vaimbova mutungamiri wenyika uyezve vatakaona vachitisiya svondo rapfuura nemusi wechishanu nhasi tanzwa muzukuru wavo Leo Mugabe achitaura iye kuti urongwa hwasanduka zvakare urongwa wanga uchifanira kuitwa nesvondo hwasanduka vataura ivo kuti hanzi urongwa uyu uchazozivikaniswa 30 days kubva nhasi saka toramba takatarisira tinonzwa kuti tina hama Hilda Nkomo vari panhare rikaitende kwavari hallo Auntie Hilda aiwa taswera sei zvamuri kungonzwa tanzwa Leo Mugabe muzukuru mukuru wekwaMugabe anga ari kutaura iye akamirira mhuri achiti iye urongwa hwasanduka vachambotora mazuva anoita atingati 1 month kuti vaMugabe vazoradzikwa tipewo mafungiro enyu
inga zvakatooma nyaya yacho iyi yatisungurudza mhani isusu sezvizvarwa zvezimbabwe kuti vaMugabe vatofananawo nemunhu akutopikiswa njere nedzavo nepamusungwa kana ukafa vainzi iwo uchanorigwa asi hembe dzako dzichagara mujere kusvika nguva yako iyayi yakwana kureva kuti ivo sehurumende sechivanhu ende nyika yedu yagara ine mutemo tiri vanhu vechechi tine vanhu vanochengetedza unhu hwedu nechivanhu chedu vavadii kungovanzirawo tisi kuti munhu akafa anzorora murugare varadzikwe nokuti kana ivo chero iriyo hurumende kuti vaakuda kutongera kuti zvinozoitaurwa zvinotaurwa nedzimwe nyika hapana zvavanotaura nokuti munhu nemunhu ane mawishes ake semutungamiriri akaita kuti tive padare nhasi ivo vane vaiva nezvido zvavo vachiri mupenyu vakataura venga ende pane masiki zvaibuda mahighlights ezvavaitaura mukusungurudzika kwavo vachiroverwa mukuru nevanhu vavo venyika yavo izvozvo zvaifanira kuitwa nemunhu wese semunhu aifamirira nyika kuti vane zvavaidawo kutaura kana dai vaikanganisa zvimwe vachigonawo munhu wese anotadza Basi iyo urumende yedu ndo yatiri kudaro kuti vatarire kudaro kuremedza munhu. Ende zvinorwadza sei isusu taizoona kunana South Africa kunana Botswana chaucha kuti munhu akasada swiki onzi pari kuda kumbodhongwa vanoiti vanhu vakangodai vasingachemozonosangana. It's so bad.
Asika pa amai Hilda Nkomo vari kutaura izvi imhuri yekwamugabe ndova pachitsidzo chekuti ngapamboitwa mwedzi umwe chete kuchivakwa chivakwa ichi.
Mhuri yekwamugabe vakutaura on behalf yokushungurudzika kwavo kuti because nyaya yavamugabe ka yaida kungoti sezvo yazvaita hwanadiyo mugabe kuti zviri kwatiri isusu semhuri handizvo. But then hurumende yoyoti isusu haziite nokuti iri ranga ragara riri gamba vanofanira kuenda pahiroseeka nokuti ndatishuvai kuti ivepo. It was because of him kuti yakavakirwa kuti ndokanopinda magamba ese. But ivo vazoramba ka vachiri normal in his normal capacity he was supposed to be respected on those wishes as a president. Nhasi mbiri yavo yezvozvo yaitika but isusu zviri kuti chimurudza kuti vadarirei nokuti ukafirwa indakambofirwa yandoting from experience. Kana wafirwa unofanira kuningirikina unofanira kuti uzorore panovigwa chitunha you forget you know. Unenge wakufungidzira but zvatodarika but kuti munhu ari kumotari pachine makare ende wese yezvinezvo ari kushungurudza chero yafirwa akaona nhamo nokurera munhu achirwara kuonga munhu kunorwadza agozomirira kuti zvino kuti amuprovensi.
To show the world how bad and brutal Mugabe's presidency was, Mr. Mugabe is still a dictator even when he is dead, and still costing his alive citizens lots of money, keeping his body for 30 more days. Si ngumuzi ngube gelo muzobanzi ngube sitate umlalele tungweni unoleja ngube unja ngube. Naye ngonkomo siyabonga usungenile kuhlela kusipha umbono wakho.
Sikhathazekile Dube ngokwenzakala ngomgabe khathesi njengokudla undlalo okwenzakalayo ukuthi kati kubela lahlele ngaphi Dube njengoba
Ncube ucingo lwakho angazi ka lwenyuka lwehla lwenyuka sikuzwa kuhle ungazama ukutsheda kancane lapho khona.
Sikhathazekile babunkomo ngokwenzakalayo kwamgame kathesi ukuthi manje akwenzakala ukuthi ayefihla upendlini akhe yokuthina. Kumbe besilalela uliyo lapho umfowabo ethi yena no kumele angalahlele Hiroseeka. Kanti bengilo mbuzo lapha nkomo ukuthi kanti umgame kasiyo yini hero akusimele yini umuntu achaphisayo zihlobo zakithi manje waye kumele aze ayelahlelwa kozimba kanti sokuyinto enjani na. Ithi ngabe kunjalo phela wonke amahero wethu waye kuyikuthi wona ahambisa eHiroseeka. So kuyinto esithakazayo sonke kakhulu ukuthi singakwenza njani lokho kodwa mina ngombono wami koma bengicabanga ukuthi mhlawumbe undoda lo angaye-Hiroseeka kwenzele ukuthi lezi zulu-lezizukulwana zikwazi ukuthi ziyembona phela khona ngaye-Hiroseeka kwaziva siyofikela ngubani thina.
Hayi leyo siyimbali Ncube bathi sebevumele nabomdeni ukuthi abekwe e-National Heroes Acre.
kodwa phela masimuzulilo angazi mhlawumbe ngizweni lokungasiyo ukuthi yena kuvunyelwe lokuthi kuzohanjwa e-national kwenza wonke umsebenzi 21 short salute kanza kalithole kodwa-ke sebemthatha yena ayelala kwazinto endlini yakhe yokugcina angazi into kuzile lokho ngoba
ubeke watsho njalo kodwa uphinde wethu lamanye amazwi engikhuluma ngawo ntambama selitshonile nje ilanga.
Osokuyikuthi
uMgabe uzabekwa e-National Heroes Acre bathi kuzathatha inyanga kusalungiswa kuhle lapha azabekwa khona e-National Heroes Acre kompana.
Kodwa Nkomo, thina uyazi ukuthi singabandlebe labobulawayo asikuzwisisi kangako ukuthi kanti uMgabe angazi Nkomo lina ngini lapha esitudiyweni ukuthi lithatha njani kambe ukuthi lihero kumbe yivilleni ngicela ukuthi-ke ngizekini
yini lapho Nkomo. Thina so msebenzi wethu ukwahlulela ncuba ukuthi ubani lihero uzibani kasilo hero thina okwethu ikuripoti izindaba kuphela.
Nami ngingahlali nje lapha empeni bayibiza leZimbabwe mara nami ngingapha ngise-South Africa ngisebenza ne-knowledge ngithi uMgabe is a hero uyilento ayiyo namhlanje siyamvota kithi salute viva viva Mgabe elahambe ayolala ehero.
Hayi siyabonga ngokuba lathi kuhlelo
ngiziphathi kahle siyabonga
balukuthi
silisifonele sinoshelele kodwa-ke thina akuba lihero kwakhe siyakuthawutha sazi-ke kodwa ngoba vele asiphe singakwenza kodwa hayi alali kahle umntana vele
isikhathi bakithi hayi kunjalo siyabonga umlaleli siyabonga mavela sanzi tine mumwe mtere
hayi warikaithinde kwavari hallo kola.
Hallo, Tete Mavelas, Mavelas.
Ayi wata tswera makadiko mkoma Donald.
Ndipo zangu.
Taurightinzwe.
Ah, izvozvisa Tete Mavelas, zvakutosvisa.
Taurightinzwe zvipi manje mukoma?
Azimuri kubva kumasvingo here mkoma Don.
Ndinobva kumasvingo asi hangu pari zvino ndiri kuno South Africa.
Na ndanzwa kuti zvinohlisa ndikati hayi masvingo.
Zvishuwa.
Taurightinzwe. Mahliswa
nei hurumende yakada kumanikidza nokuti pane ivo pachavo vakazvitaurira kuti handidi kuvigwapo nezvikonzero zvavanoziva vanhu vakashanda vese musakangamwa saka chavo kuitika ndechekuti vari mugovernment iva munangagwa vanozviziva kuti iwe sei wakuda kuzoramba nokuti vanhu vese mukatasa iyo zvaikana kukura kwayakaita magamba ose ari ipapo vakavigwa ndivo vashomawo vamwe vaizongoti vachiava asaina deputy kana vanenge vasingawirirani zvakaita vatekere vakavigwavo vasipo nokuti vanga vasina vane zvikonzero zvokutawirirana kwavo havo nevamwe vakadarowo vashoma asi vazhinji vese varipo papo vakavigwa navamugabe saka ende mukatarisa kuti kupinda kwavo ndiukwalifai kuti wapinda papo kwaitoneta vaiva mukakarara nokuti vatomboramba zvimwe zvengwakuti haukodzeri nekuti hati munoona zvinonetsa vamwe vanhu vakatopopatisipeta chaizvo kuhondo vatinitoziva chaizvo vaitwa nemasita ari pamusoro asi havana kukwanisa kupinda ipapo varivo vamugabe vangari vanyanga panguva yacho saka varipo vakuona kuti iwo sei uchizoramba wakaramba zvoita nekuti pane zvavaimboita zvimwezvo ndo saka makaona kana kuzoti one commando baraki hauvatiko pane bhoki ndopane munhu vane mukadzi wavo zvine zvimwe zvazvaiita zvekuzama kubudisa muchaka nezvaakuitika zvokuti kwakuzovakwa chinoti kwahiro zeika pakagara pakavakwa oredi kana musinga resi saka chioda kuzovakwa chimwe chika sei chiri chii
aiwazvakupa
mibvunzo yakawanda manje kuti kana vane hama dzavo dzakatoigwapo oredika vanofanirwa kuzvibvunza kuti saka nekuti vakangobvuma mudenga mudenga but tasiya mone vanoziva zvaitika chazvakunoita manje
aiwaitika
zvakupa mibvunzo ndisakamutona kana hurumende yako tasekumanikidzawo kuti chii ndiwaimboisawo vamwe ipapo saka zvizvi chii zvoita zvokuti pane handingabitisa dzandoti handizi ndoti imi jai Tete Mavelas ine ndabika ndorega kuzva ndoita zvokuti mabikiro andaita ndechiza kuti pane zvimwe zviripo kana kuti hazvinongokupai mibvunzo
kana akabatwa nemudumbu
asi ndinofanwa kubudisa chipoindi iyoyo kuti hai tandiregesa kuti nokuti hakutifungi kuti kungangova kuvabvisa kwavamugabe kwekubviswa pachigaro kwavo kwavasita pakadai nekuti hiro zvaika munozviziva mose kuti vanhu vaitiswapo bvati vane mukakarara vamwe achitonzi polisi bhiro chopogara pasi vanachena nebhanana vachizoramba pakupedzisa kuti ha ngatife kuchikombela nokuti chete chete Saka izvonetsa kuti mazvira zviri kuzvuchicha kuti chichiri kuti kudatongoti edu vada kuviga kwazvimba dai zvechinguva dziri guys kuti zvinongoda sekuti zvoti nese mazuva pete avanda vakushira vanhu chichinombonya kuitwa chaizvo chaizvo maiwa pakavakwa kare nekorean government zvatinoziva tose
aiwa musasa
saka tinoda kuzombovakwa chimwe chazvonyanya kuda kutora mazuva akawanda chingava chinhu
aiwa
Musahla mukoma wangu asi tinotenda nekupinda muchirongwa vachavigwa havo
zvatichaita tiri kuedza kubata valiyo mugabe saka tichavabvunza ntunga tikakwanisa kuvabata nekuti vatapatafona pavanzi hanzi vari pamusangano wavari asi vatifonai maminitsi anotevera saka tichabvunza mubvunzo iwoyo kuti chii chiri kumboitika
yevo kunjano
panyaya iyoyi kuti rinda rinenge risina kufana kuvakwa here
hanzi 30 days that's the headlines across you know the world over the latest on the burial of Robert Mugabe but nike abalaleli sibone ku Facebook ekhasini leviyo indebele kulo mihla emihle nokuthula mpofu uthi noma mpofu uthi hey ubusa noma efile lina gambe kuyini khonoko ilungiswani iHeroes Acre kele sichathekele lati iBlue Room siyibonile sathula sizake sibone ingcwaba hayi kuthiwa iBlue Roof mampofu hayi iBlue Room kuzokuba lo Thomas andiweni uthi wena umgaba sithwalise nzima ephila namhla sesihlupha sesihlupha sefile akangcwatshwe mani kuphele lokho kuzokuba lo mcebisi iDube Mthembo twena kulindweni eyazavuke andibuya nje usuhamba nabo abanye balimele izolo kuyophela inyanga okonakele uGift Dlamini twena skathele ngendaba zikamgabe kusasa okwenzakala ukuthi ukuzaphiwa abakwamanyamazwe inkokheliza kwamanyamazwe bakhona uThabo Mbeki bakhona oRamaphosa lequla lakhe labanye bavela emazweni achiyeneyo bazaphiwa ke ithuba lokuvalelisa umgabe National Sports Stadium lapho ukuza fakwa khona isidumbu sakhe enkundleni abantu basibone bemvalelisa sibonile uZulu ephiwa ithuba elifanayo izolo lanamhla isidumbu sikaMgabe besise Rufaro Stadium sithathe omunye njalo umlaleli ecingweni kunjani umlaleli
ngibona
ye igama mbani baba
yana
ngubani
Mashangana.
Mashangana.
Yeah.
Akusiphi umbono wakho ba?
Mina umbono wami mina angiboni ukuthi why bangamungwabi because uphekisani mahhala umbona le mali lo muntu. Ilize leli walimosha wasamosha imali futhi.
Nayi bathi basalungisa phela indawo lapha afihlwa khona.
Abanye labantu yena ikuyini yena angalikwabiwi abanye laba kanti bekhona abantu ba the same time why yena angalikwabiwi kan
nayi lapho angazi baba ngeke mbaphendulele
hawa awubaphenduleli nami sengikhuluma njalo hayi manje la bayaphosisa ngale ndlela le ngoba leya ndlela yakhe idura kakhulu ibe kuze ithathiwe le ndlela yayi ibe government because isizwe leyayidura kakhulu indeyaunda
kodwa ambona ukuthi wayithenga wayakha ngemali kahulumende nxa kuyikuthi wayakha ngemali yakhe iyabi ithathwa ngovesi bani
hayi phela imali kufana la e-South Africa ngithi phela bozuma nabo ba-aka imali basebenzisa imali ze-government phela usebenzisa imali i-cheti yabantu le akuthi imali yakhe phela le
hayi siyabonga ungena kuhlelo Mashangana
mina anginandaba naye lo muntu le mina ngiphuma kubona le echireza ngayenzani lutu akuna mugwaco akuna mabridge masile angiyabonga phela umuntu akuna into ayenzileko
hayi siyabonga siyakuzwa mnumzana Hazina wa masangana hapana zvavakatiitira vamugave ya kuchiredzo kwanzi hapana zviripo makumbo enyoka, no development, no nothing.
I think we have another caller. Hello, caller.
Hello.
Hey, tukutaura nani uyezve muri kupi?
Mutaura naoni yasvikuni rukaro ikurunga.
Ndimi muri kumashona land west chaiko, kwakadii ikoko?
Kuti nani zvako?
Taurai tinzwi.
Kuchema tiri kuchema hedu nekuti vane zvavakagona havo, asi pane zvimwe zvacho hapana zvavakaita baba ivavo.
Zvavakagona ndezvipi zvacho?
Vakagona havo kuti isusu sevana vechidiki tigone hedu kuenda kuchikoro, takadzidza hedu mabasa hakuna.
Muri kuitei mazuva ano?
Takadzidza madhigirii, tinawo madhigirii akawanda asi hatina mabasa. Taotoona kuti hapana kana chatakadzidzira nekuti madhigirii acho arungopfu kuti ari mumba.
Makadzidza kupi mukoma?
Kuchikangwe.
Ko pane zvamataura yekuti ipapo vakagona, zvavakanyanya kukutadzirai chii sevechidiki?
Tine hama dzedu, ndofunga mukarangara 2008, tine hama dzedu dzakarohwa zvakanyanyisa nemayuthes anopf. Ndidori nehama yangu yakashaika yakarohwa nehama nemazanu pf iyaya, saka ino handinzi kufara kana muchitaura nyaya yezanu pf. Zvinorwadza zvekuti hana kana achikutaura.
Aiwa, tinotenda. Muve nezuva rakanaka.
Mazviita sei?
Tiri kunzwa, we are hearing there from one of our callers from Karoi in Mashonaland West. Is actually saying he's a youth, although he recognizes that the late President Mugabe did do well in terms of education and stuff. He's not happy because politically he has relatives that were actually affected and were beaten up during the time of campaigning.
And that's what many people were saying, even on Twitter, Marvelous. We saw the MDC officials, including David Coulter, Tendai BT, Wend, and Nelson Chamisa, expressing their condolences on Twitter. And many people really took them to task that, you know, you're paying respects to Mugabe, who killed our people, who killed your people. So that's an issue, really, to many people, especially MDC supporters who lost loved ones in violence, including the Ugrawundi 2008 and so forth.
We have a question here from our top fan, Will Sweeney Hanzi. Saka vanhu vanenge vakaungana here pa 30 days dzacho? Ari kubvunza. Tatichabvunza valiyo Mugabe tikakwanisa kuvabata, vanga vati tivabate. Chirongwa chisati chapera asi tiri kuramba tichiedza. Clive Machekana ari kuti call me. Colin Madondo, hanzi isusu tiripo paBlue Roof apo, no problem for 30 days chero, muchitipa kudya chete. Hanzi isusu tine tiriko kuBlue Roof na Colin. Terence Naro ari kuti ko, hanzi
zvinovinga nyama idzi.
Hanzi ko, asi pane question iripo zvakare, hanzi ko, hanzi vamukomo vakavigwa paHeroes zvenharo 1. Handina hangu umbowo, but vamugabe sei vari kuda kuti ivo vanetse kuti vavigwe ipapo. Kozoya Clive Machekano ari kuti viva vaRobert Mugabe, saka vane vamwe vari kuvatsigira, vamwewo vachizoshora zvavanga vari kuita. Colin Madondo ari pano, munoda wafa muchanyu ari pano. Jimmy Maruza ari kuti asi mukagaya kuti Bob ari kuzvinzwa here kana kukuonai, he is dead for real. You are just wasting your time fighting over a dead body. Read the Bible. Munzwe zvinotaurwa nezverufu. Inga munoti munonamata wani. Saka ari kuti ndiwo mazwi anofanira kubatwa nevazhinji. Mbedzi Ronald ari kuti please call me now. Aiwa, tiri kuedza kukufonera iyi Ntunga.
Yebo, kunjalo. Marvelous. This is Studio 7. We have 6 minutes remaining on the clock. And tonight we are talking about the controversy surrounding the burial of former President Robert Mugabe. The latest we have from his family is that he will be buried at the National Heroes Acre, but that will only be after about a month since they are still constructing a mausoleum for him. That's a special structure where he will be buried at the National Heroes Acre. And his nephew, Leo Mugabe, says that the construction will take about 30 days. Okusho ukuthi uMgabe uzancwatshwa after about a month in 30 days. Ngoba kusakhiwa leyo ndlu azabekwa khona eHeroes Acre.
Mhm. Tribunes wathi nemthereri. Hello, caller. Hello. Ai wathi kwadi tikutaura nani uyezve muri kupi? Tinokutenda inarenya isifunyatsonzwika asi tinokutenda ichaizvo muve nezuva rakanaka. I think you know time is really not on our side, but regai timbonoti pane vamwe vazonyora here pano pa Facebook page yedu. Kune avo vanga vachibva kupinda muchirongwa, tanga tiri kutaura isu pamusoro penhoroondo yeupenyu hwava Robert Mugabe, avo vakatisiya nemusi wechishanu chapfuura. Atanzwa muzukuru wavo Leo Mugabe achitaura iye kuti vachavigwa kuHeroes Acre, asi vachavigwa muchivigwa chichiri chida kuvakwa inonzi mausoleum manditi ntunga. Kuno kuti tinoiona zvedu muno muAmerica, tinodziona dzakakura chaizvo asi dzinonyanya inenge itori kunge imba chaiyo.
It's a grave, but you know, it's a special grave. Nenge imba, like you are saying, lingwaba imozilium, lingwaba elakiwayo ngani ngoku indlwana. So utatis kati is a special grave. Iko nje abomteni kaMgabe vesithi kuzathatha isikhathi esinganenyanga 30 days. Kodwa asazi ukuthi really that time is raising eyebrows.
Yes, and also a lot of people are saying it's government funds that are going to be used to build this mausoleum. So it's interesting, but we'd like to actually get hold of Leo Mugabe himself so he can explain to us, will people still be congregating at the Blue Roof for 30 days?
And I hope for those, in those 30 days, the drama would have abated. You can imagine the drama that we have gone through as journalists already trying to cover this story.
Yes.
Imagine if it is to continue another day.
It's interesting. I think tomorrow we are to see dignitaries coming in. We understand Cyril Ramaphosa of South Africa has confirmed. Former President of Zambia, Kenneth Kaunda, has also confirmed. Kenyatta from Kenya will also be arriving, but we're yet to hear who from the West is coming in. But I had occasion to speak to Deputy Minister Energy Mutodi, and he was saying they are expecting some representatives from the West and Africa. And they said by tomorrow they'll know exactly how many. Saka ndosha takatarisana nazvo ntunga asi nguva yedu ndo yajikanana.
At least he didn't say anything controversial.
No, for once, I think the controversy playing out on the ground is more controversial.
And you cannot blame him for what's happening there.
You're absolutely right. No, he stuck to what I asked and really came out, you know, with a solid answer to say, you know, they are expecting nearly 30 dignitaries from, you know, representatives of certain countries, but 11 have confirmed. Saka tinenge tichitarisa mangwana kuti ndiani anovasvika kuNational Sports Stadium, asi P program yemswe shondo ntunga ndo ichiri kunetsa. Saka we are going to be keeping an eye and giving you live broadcast tomorrow and Sunday. For now, we'll have to say good night until we meet again tomorrow early in the morning. I'm Marvelous Mfanga Nyahuya in Washington.
And I'm Tunga Milinkoma. Good night, Zimbabwe.
Anzi tete mbogara ipachirongwa chiri kunakidza ndikolani madondo. Sorry, we have to go. Sorry.